musangano hauna chakabuda ende hurumende yakaratidza kuti inoutsinye pane kuti adrese zvichemo zvavarayiridzi navamwe macivil servants yaitotaura kuti kune vari kubhadharwa nemapato zvematengerwo enyika kuda kupisa mabhazi ehurumende. Saka sekusiyana nekuadhiresa zvichemo zvavarayiridzi kwavakuenda pane kutaura zvisina maturo. Saka zvane zuro hapana chakabuda, zvichiri pa22-5% iyoyo cushion and 18% salary increase. Saka kutuka vashandi, vashandi vakatsamwa zvikuru kwazvo. Naizvozvo ndosaka isu vePTUZ pamwe chete neveZimta tabatana nhasi kuti tidiclare hukama hushamwari hwokuramwa basa. Tasiyana navamwe veApex Council nokuti tikuona kuti Apex Council kutamba namadhaka pasina mvura. Saka Progressive Teachers Union neZimta nhasi tanyorana chibvumirano chokuramwa mabasa kuti tiratidze hurumende kuti takatsamwa. Zvinhu zvairi kuita zvematamba nematope hatizviexpekti pahurumende inoexpekta kuti vashande vaende kubasa.
Asika Dr. Zhou, hurumende inenge yakazivisa kakare kuti pari zvino haina mari ichazowedzera pakuda muna kubvumbum.
Izvozvo ndokupenga ikoko. Hatidi manegotiation haiti post dated, anoita back dated. Hatingatauri zvemanegotiation atazoita kuna April kuti mobvuma 18% ichazoya kuna April. Patinosvika kuna April yacho 18% pane pasina chinhu. Chingwa chiri kuda kukwira, transport iri kuda kukwira, mabasic commodities ari kukwira on a daily basis. Masalari amaticha ndo asingakwiri. Izvozvo hazvina ba, tiri kuda kuti ticha woenda kubasa sei iko zvino, kwete kuzoona muna April. Saka hurumende inofanira kuti iuye ichipa offer iri reasonable.